Mutungamiriri wesangano rembatanidzwa wemachurch weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya avo varonga chiitiko chanhasi vanoti nyika yeZimbabwe yaneta nekuita sarudzo dzine kuchema nekudeuka kweropa uye vari kunamatira gore rino kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Saka tiri kuti semachechi nemacitizens zvakwana, hatichadi zveutungamiriri hunotonga neropa uye hunotonga netsvimbo. Saka tiri kuti pamachi yataita negungano ratinaro muAfrica Unity Square, tiri kukurudzira vemapato kuti patiri kuenda kumaelections vakurudzire nyaya yerugare.
Bishop Magaya vati mapurisa vasori nemauto vanofanira kusiyana nenyaya yekutsigira mapato ezvematongerwo enyika voshandira vanhu vemuZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi. Mufundisi unotidai Shegirivara vesvondo yeNobel Ministries International yekuEpworth vati pane mhuri dzakawanda dzakarasikirwa nevadikanwi dzine hama dzakakuvadzwa kana kubhinywa munguva yesarudzo. Mufundisi Girivara vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti panguva yesarudzo kana vatenderi kunzvimbo dzakaita seEpworth vanotorambidzwa kuita minamato yavo vachimanikidzwa kupinda mumisangano yezvematongerwo enyika.
Ndichateza nemurume arohwa, ndichateza nezvinge zvaitika pavana, ndichezema kuti ndichengetedze vana. Ini chenge ndine kurepwa mandiri, zvichega zvichindishungudza pese vanokofa kuti maelections, ndofunga kurepwa kwandakaitwa, ndofunga murume wangu akashaika, ndofunga unangu akatsvira mumba, ndofunga sezvinge zvakaitika mandiri. Saka izvo ndozvatiri kuramba. 2008, vedweka zvisapamidziwa, this 2018.
Muzvare Shupi Maponga vanogara mumusha wekambuzuma vanoti vanotsigira zvikuru nyaya yekuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Tauya kuzobatsiridza pamunamato uri kuitwa kubatsiridza nekuti tiri kuchema muno muZimbabwe nekuda kwemaelections asiri free and fair. So we need free and fair elections, pasina kumbunyikidzwa munhu wese ane kodzero yekuvhota kuvhotera paanoda.
Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Democracy Movement, amai Violet Mariacha, vaudza Studio 7 kuti vapinda muchiitiko chanhasi nekuti bato ravo rinoda kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Panapa tiri pano kunamata, inini ndinodairawo mune kuti kuna Jesu, kuna Mwari, endi kuchema kwevana veZimbabwe tatambura kwenguva yakareba. I believe kuti Mwari vanotinzwa.
Mutungamiriri webato reTransform Zimbabwe rinove nhengo yemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDCT Alliance vaJacob Ngarivume vaudza Studio 7 kuti ivo pachavo vari kunamatira kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Takamirira Transform Zimbabwe neAlliance pamwe chete, tinoti kuvanhu vatsigiri vedu, aiwa ngatiite sarudzo dzedu murugare nerunyararo, ngatisakonzere mhirizhonga. Asi mhirizhonga kazhinji tinoziva kuti inobve kuZANU PF navamunangagwa. Saka maziso edu tose ari pana vamunangagwa kuti chavanoti free and fair election chii.
Vangarivume vati vari kutaura nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika vachihadzidzisa nezvekukosha kwekuita sarudzo murunyararo. Bishop Magaya vanoti vacharamba vachiita minamato mumatunhu ese munyika pamwe nekukurudzira hurumende nemapato ezvematongerwo enyika kuti nyika iite sarudzo murunyararo. Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiriri wenyika dzeparamende pamwe nemakanzuru musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini.